chokutanga ndechokuti vateereri vanofanira kuziva kuti zvakaitiwa izvi hazvirevi kuti zviri pamutemo, zvinhu zvakaitiwa nokungokoshesa zvematongerwo enyika zvikuru zvakataugwa navanguva yaana Mashavave, Minister of International Relations muSouth Africa, ndozvokuti tapa diplomatic immunity kana kuti mvumo yokuti vabude muSouth Africa. Chatatarisa, chatakoshesa ndecho ukama huri pakati peZimbabwe neSouth Africa. Saka zvinoreva kuti izvo vakatarira divi 1 yatinoti section 7-2 yediplomatic immunities act yomuSouth Africa, yekuti vanogona kutarira kungokoshesa ukama huri pakati penyika. Asi kune umwe mutemo uri muSouth Africa une Promotion of Access to Justice Act unenge wakatsigirwa zvikuru nebumbiro romutemo womuSouth Africa zvakare, unoi kana minister achiita decision kana kuti achitora chiga chakadaro chokuti ndava kukoshesa chakati kuti munhu unoye ari kunenegwa mhosva aregeregwe, unogona kutsoropodzwa kana kuti unoendwa kumatare edzimhosva yatinoti review application inoitwa muhigh court. Pamutemo wePromotion of Access to Justice Act zvaitwa naminista zvezvifanira kutarirwa kuti zviri fere, zviri rational here, apa ndiri kushandisa mazwi echirungu nokuti ndiwo manyorerwo akaitwa, kana kuti izvinhu zvinonge zvichii zviitiwe here zvakanaka, kana kuti zvinokoshesawo even justice yacho, kuti tiri kubhalansisa here justice yemunhu wakaitirwa zvakashata izvi nenyika yakaitirwa zvakashata izvi nekuti tikoshese ukama. Asi tikatarira zvakare, ndiri kuramba ndichidzokorora mitemo yataingotaura paya svondo rapfuura manje manje, ndichiti mitemo yana Vienna Convention ndosaka isina kumbotaugwa nezvazvo nezvayo, yakanyatsojeka, inotaura kuti havafaniri kupiwa kuregeregwa kwavakaitiwa.
Saka muri kureva here kuti pachine mukana wekuti magweta emusikana uyu Gabriela Angel anogona kuenda zvakare kumatare edzimhosva amai Mugabe vachitongwa?
Ehe, vanogona kutongwa. Chokutanga ndechokuti ngatizive kuti pane zhira mbiri dzavanogona kutongwa nadzo. Chokutanga chichiva icho yatinoti criminal investigation kana kuti mhosva yekui yapagwa mhosva iyi yaparigwa nyika yeSouth Africa, hazvirevi kuti inenge yakanangana nevakarohwa Gabriela. Inenge ichinguva yekuti vakapara mhosva yavanofanira kupinda mujere. Saka iyoyo kana kuti gwaro iroro rinogona kutorwa neyatinoti private prosecution inenge yakatagwa mugwaro romutemo criminal procedure act and regulations yeSouth Africa. Saka kana hurumende yeSouth Africa yati haichatongi nyaya iyi, haichavasungi, kunogona kuitiwa iyo yatinoti private prosecution. Zvinoreva izvo kuti hurumende inenge ichifanira kunyora tsamba yeSouth Africa pari zvino, inofanira kunyora tsamba yekuti hatichatongi nyaya iyi, asi zviri kuna Fikile Mbalula neNational Prosecuting Authority voti hatichatongi nyaya iyi yecriminal investigation. Zvinopa manje simba kuAfriForum yakataura kuti icharamba yakangosimbirira nedivi iroro. Chechipiri, kune imwe mhando futi inoi civil proceedings pamutemo, inogonawo kuva inotevedzegwa yekuti panenge poda kurifa iye Gabriela wacho akarohwa, woti ndakarohwa zvakaitisisa, zvikatondikanganisa even njere kana kuti physical integrity yangu. Saka ndinoda kuti ndirifwe. Pakurihwa apa unenge ava kuindawo kumatare edzimhosva anoi macivil courts. Saka unogona kutopiwa even mari yakadarika yaichingotaugwa namahunga-hunga kuti waapiwa. Asi izvo vanogona kungotenderana ivo nehurumende yeZimbabwe kana neembasi yeZimbabwe kana neconsulate yeZimbabwe kana naivo vaGrace Mugabe kuti hano hatichitaurirana kuseri uku ndokuripa hangu zvandakaita. Asi hazvirevi kuti zvinomisa private prosecution yandanjitaura. Saka iri kuine AfriForum heri neo naVili Spies vakatotaura nezuro nemazuva apfuurawo vachiti vachazvitevedzera izvozvo zvokuti vanongofanira kutongegwa mitongo iyo. Saka zvinoreva kuti kuuya kwavo kuSouth Africa kuchanetsa nyangwe zvavo vachinge vai havana mhosva. Saka maitiro avaide vakaita deva vari vanhu vakapiwa njere dzeugweta dzakanyatsoti kwesere, vaide vasina kumboisvitsa kwesoko. Vakangoenda kukoti vakati ndiri kuita yatinoti admission of guilt ndava kubvuma hangu kuti zvinhu zvakaitika izvi vongotongegwa ipapo vobhadhara kana fine kana zvazviita zvokuti munhu unenge achii South Africa asati ambopara imwe mhosva asi vakada kutora kuvanda nediplomatic immunity zvakarohwa kukonzera kuti nyaya iyi inyanyise kutotekeshera saka hazvirevi kuti nyaya iyi yapera infacti kana vakangwara vanzokuudza kuti ichiri kutanga saka ngavatsvake dzimwe nzira dzokuti kana vachida kunyaradza nyaya ive inonyarara kumativi maviri iwavo
asi iye nyakushungurudzwa anogona here kukwira kumatare edzimhosva muzimbabwe
aizvo hazvipi zvakaitika kana muchitoona ivo vachihla kuti vatongwe musouth africa musouth africa matinotoziva kuti papachigona kuti south africa hayo inenge ine zvainokoshesa izvozvo pamwe even nyange vava vakaenda kumatare edzimhosva musouth africa zvaigona kutoti nyaya iyi yaiterera kune rimwe divi muzimbabwe totoziva kuti haina nzira mbiri kana ikatongwa muzimbabwe zvinenge zvichireva kuti yava kukoshesa zvinhu zvatatitaura zviya zvamatongerwo enyika zimbabwe inotozikamwa zvikuru nematongero ainoita nyaya saka kazhinji matongero ainoita nyaya inotarira kuti ndiani ari kutongwa yatinoti hamuna rule of law munyika kana kuti mutemo haunyanyi kukoshesewa vanhu vanonyanya kukoshesa mutongi nomutongi nevanochuchisa dzimhosva saka muzimbabwe handivoni gabriela wacho achiuya kana kuti vana kerineo vachiuya vachiti nyaya iyi ngaitongwe muzimbabwe asi chimwe chinokonzeresa futi kuti vasauya ndechekuti kune inoi extraterritorial jurisdiction yekuti nyaya iyi yakaparigwa musouth africa south africa nezimbabwe majurisdiction awo akasiyana kana kuti pakaitirwa mhosva tine bhodha rinoseparata nyika mbiri idzi mitemo yacho yakatosiyana saka havangambouyi muzimbabwe vachiti ngaitongwa chechitatu chokupedzisira panyaya yacho ndechokuti kana pamitemo kuchii munhu waakuti hake haachadi diplomatic immunity kana kuti vakatadzigwa vacho vachiti havachateedzeri zvediplomatic immunity vari kuda kuti nyaya irambe ichitongwa zimbabwe ndo inenge ichifanira kuti isusu hatichadi kuvanda nediplomatic immunity zaakungoti nyaya iyi ngachiindiswa kumatare edzimhosva ichuchisiwe kusvikira painoperera zvinoda kuti zimbabwe kana yadaro mai mugabe vanenge vachikuuya kuno kusouth africa kuti itongwe haingatongerwi muzimbabwe because pane iyo yandinotaura yekuti extraterritorial jurisdiction inenge ichihovhirikidza kuti vatongerwe muzimbabwe